Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina 17 zvita 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane gumi nevatatu 313. Zvikoro zviri kuvharwa mangwana zvichizovhurwa kutanga kwegore rinouya. Rimwe sangano remadzimai rinoti rinoda vamiriri muparamende nemumakanzuro kuti vaenzane pahuwandu nevanhurume, kwete zvakataurwa navamunangagwa nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane gumi nevatatu 313, zvichitevera kufa nezuro kwevanhu vaviri kuManicaland nemunhu mumwe chete muHarare. Nezuro zvakare vanhu mazana maviri ane makumi maviri nevanomwe 227 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe, uye vose vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi mana nevatatu 143. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi masere nevashanu 85 vafa nechirwere ichi, ichiteverwavo neManicaland ine vanhu makumi matatu nevaviri 32 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru gumi nechimwe zvine mazana manomwe ane makumi mana nevapfumbamwe 11,749. Vapora munyika vachiita zviuru zvipfumbamwe zvine mazana manomwe nevaviri 9,702. Tauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vanoti zvikoro zviri kuvharwa mangwana zvichizovhurwa kutanga kwegore rinouya, vachisimbisa kuti hurumende yakagadzirira kuti vana vadzoke kuchikoro munandira. Izvi zviri kuuya apo vamwe varayiridzi nevabereki vari kuti vana vanofanira kumbomira kuenda kuzvikoro kana hurumende isiri kukwanisa kuvavheneka vose kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Pane vana vechikoro nevarayiridzi vanosvika mazana mashanu vakabatwa nechirwere ichi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vandoro.
Bazi reprimary and secondary education rinoda kuzivisa veruzhinji, kunyanya vabereki vane vana vari kuprimary nesecondary, kuti zvikoro zviri kuvhara musi wechishanu 18 zvita 2020.
Saka zvikoro zvinozovhurwa riini vandoro?
Zvikoro zvichazovhura musi wa4 ndira 2021. Apa patinokurudzira kuti vana vese vemuECD A neB, magrade 1 kusvika grade 7, maform 2, maform 3, maform 4 nemaform 6 vange vari kuchikoro. Nyaya dziri kutenderera pamafura mhepo dzesocial media dzanga dzichiti vana vari kuzovhura zvikoro musi wa18 ndira anova manyepo.
Ari kubva kupi manyepo aya sekudzwa kwamuri kuita?
Manyepo iyaya anongotenderedzwawo nevamwe vanenge vasina kutaura nebazi reprimary and secondary education. Tinokurudzirawo kuti vana maform 1 venext year vachange vachivhura musi wa9 February, unova 9 kubvumbi 2021. Ava vachapinda form 5 vachazodzokera kuchikoro kana maresults awo emazamanishon avari kunyora aange abuda.
Mutauriri webazi rezveutano vataungana ndoro vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Blessing abatavo mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Zhou.
Zvino hazvina kumira zvakanaka muzvikoro nokuti COVID-19 yakakandira mazai ikatandavara sorunyemba muzvikoro. Maboarding school akawanda yakatekeshera kuna natonga dai kuna nadaya daya ndinofunga munoziva kuna na John Twala kwese kuna matopozi kwese kuna na chinoyu saka dambudziko guru ririko ndiro kuti vana ava vabata nechirwere muzvikorumu havana kutestwa vakawanda asi vakawanda vari kurwara.
Asi katiri kunzwa kuti zvikoro zviri kuvharwa mangwana nemusi wechishanu, harisi danho rakanaka here?
Zvikoro zvingavhara neFriday, asi dambudziko guru ndokuti vana ava vakabata sezvakaitika izvi voita sei, nokuti zvava zvakanaka kuti vateste vachipachikoro toona kuti kana vane utachiona kuda vangasara vari muquarantine. Pane kuti iko zvino tava kuchiti vana ava vavhare zvikoro vachinotapurira vabereki, nokuti zuva nezuva zvatiri kuona rezvokuti zvikoro zvakawanda zvinongoramba zvichizuva nezuva zvinomuka zvinzi nhasi COVID yavapapa, kungava kuna na Roosevelt, kungava kuna na danga mvura, kungava kuna na dadhaya, kungava kuna na tafara hai dzekuna na triangle. Saka zvava zvakanaka kuti tione kuti vana vatesta muzvikoro umu pavanodzokera kudzimba toona kuti tingachengetedza upenyu kana kuti vasapa kuti chirwere chitekeshere. Uyezve panozovhura zvikoro muna January panenge pachidazve kuti titeste vana vechikoro varairidzi, ndokuti tione kuti tarwisana nedenda iri ratekeshera ratinetsa rinoita mutema rega muZimbabwe.
Chii chinozoitika semaonero enyu kana izvi zvikasaitwa zvamurikurudzira?
Tisidaro tichapera nechirwere ichi, ende uye tichazonetseka nokuti health system yedu haina kunyanya kusimba. Tinofanira kunge tichikwanisa kuti tiite tracing masosi eCovid aya. Zvino zvatiri kungoita ndezvekuti tinongoti pane pazonyanyisa ndopo ndotonotesta, wowanikwa kuti matesting kits ari kutoshotawo. For example, dadhaya haine vana vari over 1000 asi hurumende yakawanikwa ichingowana matesting kits okutesta vanhu 47. Watesta vanhu 47, 32 wowanikwa kuti vari positive. Saka zvaa zvichida kuti tiwane matesting kits anotesta vana vese toona kuti tingaenda mberi sei.
Asika bazi rezvedzidzo riri kuti zvinhu zvese zviri kufamba zvakanaka uye vari kutarisira kuti zvikoro zvinovhurwa pasina matambudziko kutanga iro gore rinoya.
Vana vandoro havadi kuti vaudzwe kuti vatadza, vanoda kupa muenzaniso kuti zvinhu zvakanaka muchechete mvura yegui. Ivo muchikoro muchitonetsa pazvikoro zvese zvakawanda pane vana vangoita quarantine asi havana kutesta vanava, vanenge vangorwara varwarisisa vachikosora. Saka isu taichiona kuti zviri nani kuti tione kuti matesting kits arimo muzvikoro totesta vana vasati vaenda kuti tidzivirire vabereki, uyezve pavanozodzoka todaro. Asi vana vandoro havazvioni zvese izvi, vachayeuka bako mvura yagasi.
Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Zhou, vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Sangano re Women's Academy for Leadership and Political Excellence kana kuti WALPI rinoti haritambiri zvakataurwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa maererano nevamiriri vechidzimai muparamende nemumakanzuru. Vachitaura mumusangano webato ravo repality bro, vaMnangagwa vakarumbidza hurumende yavo vachiti inochengeta zvigaro zvikamu makumi matatu kubva muzana kuti zvive zvevanhukadzi muparamende nemumakanzuru. Mukuru weWALPI Muzvare Stabile Dewa vaudza Studio 7 kuti izvi hazvisi kutambirwa nemadzimai emapato ezvematongero enyika ose, sezvo vanhukadzi vachida kuti zvigaro izvi zvigovanwe pakati pevanhurume nevanhukadzi muparamende nenomakanzuru half half kana kuti 50-50.
Zviro kwakabuda information mashoko ekuti President Mnangagwa vari kuda kuintroducea quota system yemadzimai elocal authority macounselors kuti pamacounselors ese anoelectwa 1958 pawanikwe pane mamwe maseats achazoiswa pamusoro peipapo 30% anenge achireserverwa madzimai. So isusu chiri kutinetsa chekutanga tafara kuti at least vari kuzviona kuti madzimai ari mumacouncil positions mashuma less than 250 out of 1958. Ndozvangotifadza kuti at least vazviona kuti madzimai mashuma iti about 14% of ma councillors ese.
Saka chindonetsa apa chii?
Chiri kutinetsa ndechekuti constitution yedu yeZimbabwe tikatarisa section 1756 and 80 inotaura about nyaya yegender balance kuti mucabinet munofanirwa kunge mune 50% madzimai, muparliament munofanirwa kunge mune 50% madzimai, mucouncil munofanirwa kunge mune 50% madzimai, mupresidium nemaleadership positions ese. Asi chiri kushamisa ndechekuti varida kuramba vachiisa zvigamba vachiita tinoti pachirungu mapiecemeal measures eku kurudzira kuwanikwa kwemadzimai maleadership positions kunze kwekungoti vazadzikise zviri kutaurwa nebumbiro remutemo iro riri kutaura nyaya dzegender balance.
Imimi nesangano renyu manga makatarisirei?
Sisu sandakatarisira kuti kana vafunga zvekuti kulocal authority kumacouncillors kunge kuchiwanda madzimai ngavangoimplementa zvekutaurwa neconstitution. Isu zvinobva zvadhivhaidha 1958 masits nepakati tiwanikwa vakadzi vachiwana 969 vamwe vachiwanawo 979. Sechiri kuitika ndechekuti vanhu havasvika kuziva kuti information yakamira sei kuti tiri kutenda zvishoma zvatiri kupuwa zvi 30% hazvikwani nekuti haungawedzere masits pamusoro pe 1958 kuti tichawedzera mamwe 30% pamusoro. Maproblems atiri kuona ari kukota system yemupala yemas extra 60 seats yekuti madzimai anongopuwa masits 60 emumhepo asina maconstituencies. Ndovatichangoona futi kucouncil madzimai akungopushirwa achibviswa kumawards endai kumasits enyu akareserva.
Sezvisingagadziriki zvinhu izvi chinonetsa apa chii?
Chinonetsa ndechekuti president havakonsulte vanhu vakawanda kuti vanzwisise kuti madzimai ari kunyatsoda chii. So isusu tiri kuivamba 30% tichiti tiri kuda zvekutaurwa muconstitution zve50%.
Asi hazvisi zvinhu zvinotora nguva here zvinofanira kuitwawo zvishoma zvishoma?
Hationi sezvinotora nguva zvekuti vaimplemente 50-50 nekuti nguva iri kupedzwa kuchisajestwa kunzi constitution iamendwe nemari dzese dziri kushandiswa. Zvinotongotora nguva pfupi pfupi kungoti maelectoral provisions arimo muconstitution ka angoalainwa neconstitution neelectoral act angopowa power kune zeki kuti ingorejecta maparty political party list anouya asingaratidze ku 50% vakadzi ne 50% varume. Bho chiruramba chichinetsa ndechekuti patinotarisa kuparliament pavari kuda kuamenda constitution vachiextenda proportional representation yemadzimai 60 aya havana vanhu vavakabvunza. Even madzimai chaiyo ekuzanupf haasi kuida, madzimai ekuopposition haasi kuida, madzimai maaspiring leaders haasi kuida. Saka zvinobatsire kuti titore nguva tichingoisa zvigamba zvigamba tomboti zvigamba futi kuparliament toisa futi zvigamba kulocal authority. Ngavangobuda pachena akavangotaura kuti isusu 50% hatisi kuida because isusu takatsewawo kuti tori redi kumobilisa madzimai kuti asavhotere mapolitical parties asingarespekte nekupromota 50% nekuti taneta nekuti tirambe tichingoramba tichipushirwa mapositions ari kuzasi. Izvo zvitarisei kana mukatarisa muone ward chaiko macouncillors ada kuedwa aya 30% anenge achiita chii asina mawards sezviri kungoita mapr mps ekuti anongopinda haana maconstituencies havana mari yecdf havana mari yekudevelopa maareas avanogara havana vanhu vavanoreprezenta vanongonzi imi muri kurepresenta province yese. Izvo zvinhu zvatinofunga kuti kutochinyirwa chaiko semadzimai. President kana vari serious vanyatsori genuine panyaya yekuda kupromota marights emadzimai ngavangopinda kamuconstitution vongotarisa kuti inoti chii panyaya dzekupromota kuenzaniswa kwemukana pamadzimai nevarume panyaya dzeleadership vongoimplementa kaizvozvo.
izvozvo nekuti kana vazviimplimenta zvichabata kubvira kumusoro kusvika kuzasi panenge pasisina need yekuisa zvigamba zvigamba zvekungoratidza kuti vakadzi tangokufadza izvenyu but chokwadi ndichoti madzimai anenge asina power
avo vange vari mukuru weWomen's Academy for Leadership and Political Excellence Muzvare Stabile Dewa vari parunhare kuHarare neStudio 7. Nezuro mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaparura zviri pamutemo bhuku rakanyorwa neumwe wavatevedzeri vavo vaConstantino Chiwenga. Bhuku iri iro rinonzi Goose Agenda, the United Nations Security Council and the Ethic of Double Standards rinonzi rakabuda muongororo yavakaita kuti vapiwe degree repamusoro kana kuti PhD neUniversity of KwaZulu-Natal muSouth Africa. Vanodzidzisa kutapwa kwenhau paIndiana University mudunhu rePennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vanoti upenyu nemagariro avachiwenga atinoziva haaratidzi pfungwa dzingabudisa degree repamusoro iri vachiti pane mutauro wakafanana newakambotaurwa mushure mokupiwa degree repamusoro iri kwakaitwa amai Grace Mugabe. Vanoti panofanirwa kuitwa ongororo yekuti zvikoro zvinozivikanwa zvinopa madegree aya sei kuvanhu vanozivikanwa kuti havangakwanisi kuvawana vega. Taedza kubata vanoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa mugwadi tikatadza.
Hatina hatifunge kuti bhuku racho riri kubva mupfungwa mavo. Tinodaira kuti pane akanyora bhuku racho. Pamwe chete negwaro rePhD rawakanyora kuvachizopuwa iye inonzi PhD kuno kuKwaZulu-Natal. Handifungo kuti pane munhu angadaire kuti ndiwo wachengwa chaivo.
Asi Professor Mukasa, sei muchidaro handiti pane chikoro chapamusoro here? Handiti pane university yakavapa PhD iri here?
Zvinoda chaizvo kuongororwa izvi kuti upuwe PhD ka unofanira kunyora gwaro rine pfungwa itsva ogomira pamberi pebato remaprofesa uchipindura mibvunzo yezvawakanyora. Hatimbodairana kuti wachiwengwa munhu anokwanisa kumira pamberi pemaprofesa epayunivhesiti wachipindura muchirungu. Munhu wese anoziva chirungu chawachirungu. Inyaya inoda kuongororwa chaizvo. Ndiko weKwaZulu-Natal wakavapa sei gwaro iri rePhD. Zvebhuku izvi hazvinobhotishamisa bakuti pane akavanyorera. Hawasi wanhu wane pfungwa dzingawape PhD.
Saka munofunga kuti zvese izvi ndezvemanyepo?
Kutaura kwavo mupublic upenyu hwavo hwese hauzviratidze ba kuti munhu ane hurukuro yegwaro hawana ba. Panyaya iyi isi besi kungokanganwa.
Avo vange vari muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania neStudio 7. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadiko muRestudio 7 pano umwe munhu akambokomenda achaziva hangu kuti ndirini asi pane mamwe maprograms enyanda akamboteerera achiti Monzora naKupe vane marriage of convenience asi maonero angu aya inenge yaakupera marriage yaya kana zvikafamba zvakanaka
ha 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 kwadari pa Studio 7 ino ndine chichemo chichemo changu wondi nongoti uo kuna mai wenyika mai mnanga uo taingo kumbira uo sene angu ndawa ne murivo ndawa ne maveji mai mnanga uo taingo kumbira uo kutimuti batsire uo pane vanorara maone utachiona mai munanga watirangarire ivo zvino Christmas yosvika titombozivi vamwe kuti chinonzi Christmas chii. Taingokumbirisa home munanga tiyeuke ivo vedu vei kunyanya vangu inivo ndiri chirikadzi. Ndaingokumbirisawo mundisvidzirawo chichemo changu kuna vemunangako ndatenda angu.
Studio 7 makadiko vana mukoma Jonga namukoma Dhanu Mukawande namukoma Blessing Zulu nasisimabve. Ndinoti mose kwazuwai nemuvharo wangu mukuru. Ini ndoda kutaurawo nemurume anga achitaura pamakusena apo achiti isusu vezano tinototonga kusvika zvanaka. Vezano hatitozivi kuti vanhu vari kuenda kune dzimwe nyika vari kutsvagei. Ivo vamwe vari kune dzimwe nyika ikoko, vanhu vemusouth africa kana kupi europe kupi, vangauyawo here muzimbabwe vachiti tichida kutsvaga chirubatsiro? Vangapuwei muzimbabwe? Chaunowana muzimbabwe chii? Chaanowana muzimbabwe kana zvakakunakira umba makwewo izvi kuda undorwuya muriwo usina mafuta ku, asi kuti hamene chaunonyanya kusapota ndonga anepuhwa zvetisheti zvisina kana nekwazvakananga. Ngaafunge, ngaaonewo kuti upenyu hwake hwakamira sei achiita unhu hwakaipa kudai. Vanhu vanoenda kune dzimwe nyika, handikushayiwa chekubata muzimbabwe, handi hamuna chekubata muzimbabwe. Anotaura zvinogumbura chaizvo, anotaura zvinorwadza. Chii chinoitwa namunangarwana achifa nezara? Vanhu vari kutambura nezara, vanhu vari kufa nezara, vanhu vari kuita sei nezara? Asi unototi pamberi nezanupf waona zvakanyanya kukodzera, chii chakambonyizoona pazanupf? Ngaafunge mhani, fungawo mhani. Vanhu vari kurwadziwa, vanhu vari kutambura, vamwe vari kushandiswa kuno kusouth kuno, tikushanda semadhongi, kushanda kuita sekuti hatina misha.
Kwazuwai, kwazuwai, kwazuwai mhuri yeZimbabwe, kwazuwai, kwazuwai vabereki. Musanyeberwe nebato iro rana kupe iro. Bato iro ibato rakagadzirirwa kuparadza mamwe mabato. ZANUPF hamuizivi here kuti kana taakutaura zvemaerection taakutaura kunosvika kumaerection, pachamuka mapato akawandisa. Vanhu veZimbabwe ipapo ndopavasingazivi, pachamutsirwa mabato hobho ane chekuita nenhau yekudestroya main opposition. Saka vana veshanduko hatifaniri kukanganiswa nezvinhu zvakapusa, hatifaniri kuvhiringidzwa. Tinofanira kuramba takananga kuchinangwa itsika yeZANUPF. Kupe uyu akabhadharwa mari, uyu ari kudya neZANUPF. Hapana, mucharangarira mutambara here imi vanhu veZimbabwe? Mutambara akaita sei paya? Hapana, apa tozviziva zvitagara nazvo. Kupe kupiko? Ana Monzura ndo vari kutoshandiswa zvavo, akatofunda chikoro zvimushe mushe. Asi zvavakuita zviratidze kuti munhu akaenda kuchikoro. Iko zvinoizvi onai zvaakuitika manje. Kana kuti tichimuwerenga kuti Monzura uye hatichatombomuzivi.
Aiwa, ndinoitwa chawanda. Ndakutaurawo pamusoro pebhajetiro rakaitwa navamutumi muvero. Sokuona kwangu ndinonge ingori bhajeti renhamba. Bhozi tarakutarisa bhajeti rake rakaiswa kumabhondi. Isusu toziva kuti bhondi rinoluza value each and every day. Kana izvino tatasa value vakaita 420 billion bhondi, but takadai kukonzeraswa kumaus is almost 2 billion. Saka hapamborina nezvebhajeti sinapo. Almost education chache inotoda 2.5 billion us. Tisazoti saka itimizi hapambona nezvebhajeti apa. Dai vadzoka zvakare mupalamende vaisa bhajeti ravo kumaus zvitori nani. Just because bhondi iroro patozosvika pamid of 2021 bhajeti ravo rekera useless. Saka tichatodzokera kumasiki futi kuti one sana chikokumbira uri dai zvaibvira mukurumuve ngavadzoke vataure bhajeti ravo in us sabhajeti ravo kumaus. It makes sense than kuita zvavakatiitira.
Kwazuwai vana veZimbabwe nevashamarari vedu. Ini ndiri kusouth africa, ndinonzi Tobias, ndichandobva kuZaka. Ndaidawo kupindura murume uyo ataura achiti kwanzi tinongoramba tichingotonga isu mazana. Iwe wakaenda kuamerica kana kuti wakaenda kusouth africa nekubotswana kana kunamibia, wakangoenda nokuda kwako kwete zvekuti munyika munotamburiwa. Unobva wati hatisi kutambura isu takatogara, wakaenda nokuda kwako. Murume hama, rega ndikuudze, upenyu nochini gorera uchasangana navo uchazozviona kuti zvinorwadza kana makagarika mune zvamunowana musafungidzira kuti vanhu vose vari kuzviwana tanga ndichikumbirawo kuti muzvizive izvizvi kuti kuwana kwamunoita kusiri kwose kunoita vanhu vose hatina kuuya kuno nokuda baba orizve kumashoko enyu mari akuropa kwacho
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera vateereri tatarisana nekrismas negoredzva munotii kuhama neshamwari dzenyu tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika kana kutumira mashoko kuvamwe ndapota please taurirai nemazwi ari pamusoro vamwe venyu vanoita zvezevezeve zvinotadzisa kuti maaudio avo tiashandise mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMike Pompeo vanga vari kuMiddle East uko vanoti pane nyaya mbiri dzakabuda dzakakosha panzendo idzi. Nyaya yekutanga yakabuda yakakosha ndeyekuti nyika dzakawanda mudunhu iri dziri kuda kudyidzana neIsrael pasi pechibvumirano chinonzi Abraham Accord. Nyika dzanyorerana chibvumirano neIsrael dzinosanganisira Bahrain, United Arab Emirates neSudan. Chimwe chechipiri chakabuda chakakosha ndechekuti nyika idzi dziri kuwirirana kuti Iran iri kukonzera kusagadzikana mudunhu iri. VaPompeo vanoti zvibvumirano izvi zvakakosha zvikuru kwete kudunhu iri chete asi kuti pasi rose. Vanotiwo nyika dzakawanda dziri kuvatenda kwese kwavari kufamba nekuda kwekudyidzana kuri kuita United Arab Emirates, Bahrain, Sudan neIsrael. Vanoti zvibvumirano izvi zvakakosha munyaya dzekudyidzana nebudiriro. VaPompeo vatiwo zvibvumirano izvi iyambiro kuIran kuti zvekuda kuzviita bhuru mudunhu zvapera vachiti ichasara yega iri pamhene isina kana shamwari. Vatiwo kugadzirisa kunetsana pakati peIsrael nePalestine kwakakosha zvikuru kuunza kugadzikana mudunhu reMiddle East. Vatiwo zvibvumirano zveAbraham Accord zvakakosha kuunza runyararo kugadzikana nebudiriro muMiddle East nepasi rose. Aya mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana nenyika dziri muMiddle East uye maaverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weStudio 7.
Mukira kumonasi ariko kubudasi ungabe kuboroje simure usanyare tinosangana kumbare nekuti chitsaru chemumwe chicha chemumwe saka nongeka nechikuru
pero kambo kanobva kuna King Shady neurombo hwanje nahwama dzangu kuti mungafa makaonavo mutrouse wangu mubhero here handifunge kudaro sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane gumi nevatatu 313 zvikoro zviri kuvharwa mangwana zvichizovhurwa kutanga kwegore rinouya rimwe sangano remadzimai reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence rinoti rinoda vamiriri muparamende nemumakanzuro kuti vaenzane pauwandu nevanhurume kana kuti 50-50. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Danonoka Wande ndiri Washington DC ndichiti mosfera zvakanaka.